mashoko aminister of labor anenge asingaendera nezviri kuita paground kubva nezuro transport costs dzakakwira dzaakuita $2 rwendo gumwe chete tinoziva kuti kuna varayiridzi vakawanda vanokwira kaviri zvinoreva kuti vanenge vakuda more than $10 nokuti kumwe kwacho kwakagara kuchitoita $3 saka hamene kuti minister of labor unofunga kuti mei wacho unenge apera varayiridzi vachiwana mari kupi nokuti mari yokuenda kubasa yapfuura mari inotambirwa navashandi zvikuru sei tichitaridza kuti vashandi vacho ivava vanodawo accommodation vanodawo kudya vane vanawo vanoenda kuchikoro hurumende zvekare yakakwidza maschool fees pakoto rive rino patakavhura saka zvinhu zvese zvinoramba zvichingokwira vashandi voita sei saka zviripo nezvekuti kana employer asitambirisi vashandi mari yokuti vaende kubasa panosvika nguva yokuti vashandi havakwanisi kuramba vachienda kubasa saka varayiridzi vapadyo nokuti vasvike ipapo.
Makatoudza here hurumende nezvemamiriro aita zvino aya?
Takavaudza kubva muholiday vanhu vaitaura kuti maticha anozongoenda sirai panovhura zvikoro but kubva muholiday takanyora masamba akaenda kuna minista welabor ivo vasekainzenza nekuministry yedu nayo ministry yeku education tinowana mhinduro saka ndo zvinototikandamadza kuti kana tichinyora tichida kuti vaone zvatinoona havapinduri asi vanoda kuzongoti July wacho unenge wasvikako maticha achiti asei kuti munhu haacha adye here kubva muna May kusvika muna July zvimwe zvinhu zvinodawo vatungamiriri vanopfungwa dzakarurama vane muono wokuona kuti vashandi vayaura vari kunonga zvose nomuromo than kuchinyira vashandi kuti tazoona muna July.